Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yeZANU-PF yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori nezuro usiku vaTibet Musengi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovadzosera kumashure. Muimbi Thomas Mukanya Mapfumo anoti haasi kukwanisa kunoradzika munyin'ina wake Lancelot Mapfumo. Zeki inoti yakabhadhara vashandi vehurumende vose vakaita basa rekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekunyoresa kuvhota. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeZANU-PF yakapisirwa imba pamwe nemotokari nezuro Manheru vaTibet Musengezi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovavhundutsa kuti vasiyane nenyaya yavakakwidza kumatare edzimhosva yekupikisa kudomwa kwavaEmmerson Mnangagwa semutungamiri webato reZANU-PF uko vanoti kwakaitwa zvisiri pamutemo. Vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vakakanda mabhambu anofungidzirwa kuti akagadzirwa nepeturu mumotokari pamwe nemumba mavamusengezi muHarare izvo zvakaparadza midziyo yavanoti inokosha kuzviuru zvinomwe zvemadhora ekuAmerica. Vamusengezi vanoti mapurisa akakwanisa kusvika pamba pavo mushure mechiitiko ichi uye nhasi aswera aripo achiita zvakasiyana-siyana zvekuedza kuferefeta kuona kuti chii chakakonzera chiitiko ichi. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi vati vanga vasati vapirwa nezvazvo vachiti nekuda kwekuti kupera kwesvondo izvi zvinogona kunonoka. Ngatinzwei hurukuro yataita navamusengi vachitsanangura zvakaitika.
Vakauya vanhu vachangopedza kudya kuma round 7 ndobva ndanzwa alamu yepanze ichirira kureva kuti papa nemunhu anga achifamba panze. Saka pandakavhura keteni ndichitarisa ndopandakaona paine varume 4 vakanga vakavhara fesi dzavo nezvimaheti zvee zvinenge zvitonge zvakaboorwa pamaziso. Two vacho ndovanga vane pfuti. Two vacho akanga ane dombo chana chidhina chaakasvika achimhanya kunotema mota. Achitema mota anga ari pasaidi pake achikanda chinhu chaibvira mumota chichiputika. Ndobva vapwanya rimwe hwindo nechisimbi chavakasiya mumota imomo. Ndobvara pwanyika hwindo rei ndobva vakanda futi zvinoputika ndobva vapwanya rekumashure ese mahwindo ekusaidi kwavaikwanisa kunosvika. Saka ini pavakapwanya hwindo rekumberi nerekumashure ndandichakatarisa nepahwindo still in shock kuti this is really happening. Then ndobvandakazovhara keteni riyaiya ndobva vakanda chinhu pahwindo but chinhu hachina kupwanya hwindo chakarovera pahwindo ndopachadonhera pasi handina kuona kuti chii. Ndopatakachitora ndopataenda kune imwe room. Tasvika kune imwe room umwe ndopa akashedzera ari panze papo kuti hapana munhu ari kufanira kubuda mumba imomo. Then ndokuchizoona murumu mune mane moto kureva kuti vanga vakanda futi moto murumu iyaya yatakange tiri.
Saka makazokwanisa kubuda sei muimba yanga yakubvira iyi?
Hatina kuzoona kuti kubva kwavo vakabva sei asi vanhu vemucommunity mureneabout ndovakazomhanya vakuuya vachivhuzovhura rimwe dhore imwe entrance nekuti ndakange ndaakutya manje kuti ndikanobuda neimwe entrance vanouya vobva vachitambira ikoko vachipfuura sezvo vakanga vakabata pfuti.
Saka moto uyu wakakwanisa kudzimurwa here nevanodzima moto?
Mota yakatongobvira kusvika yapera yega chatongo vachidemhe. Then imwe rumu yacho vanhu ndopa vaizotora nemabhaketi vachidira mune imwe rumu.
Saka munofunga kuti ndiani vangadai vakaita izvozvi zvekupisa imba yenyu nemotokari?
Hai ndirikutongofungidzira vanhu vana Mnangagwa because ndo vanhu vakanga vachigara sakubva gore rapera pachikuti tira kusvika pakundisunga paya ndisina nyaya saka dzinenge dziri nyaya dzekuti ndikufunga kuti vanenge vaida kuenza kuramba vachichisidzira sezvaakabva kudhara achiita nekuti masvondo apfuura aya vaimbova vachipaka mota dzisina manumber plate ipapo pambapo ndikatombozvitaura kuti mota dzawandisa dzisina maplate dziri kuuya pambapapo
saka izvi zviitiko izvi zvinokusiya ipapi tichiona kuti mune nyaya dziri kumatare dzinokwana kuita mbiri
zvazvinoita ndezvokuti ukange uchitoitira munhu zvinhu zvakadai kureva kuti uri kutobvuma kuti hauna nyaya hauna defense saka urikuda kuedza kushandisa maintimidation tactic saka inini handisi kumbozviteedzera zvavo izvozvozvo instead yekutoti zvindisisidzire zvinenge zvichitosimbisa kutoratidza kuti ah saka nyaya ndakatotanga iyi itori nyaya ine musoro instead yekuti vaende mumamerits enyaya there is all to violence and intimidation saka inini haimi not caused by izvozvo tichangoenderera mberi sematangiro atakaita kusvika nyaya dzacho dzagadzirisika
asi hamusi kuona here kuti muri kuisa mhuri yenyu munjodzi vamusengesi
ndizvozvo im actually taking measures dzokuti ndivange vari safe dzandisingakwanisi kunge ndichitaura ipapo asi iam taking those measures dzokuti vange vari safe inini I will be very much around to continue with the struggle yacho asi mhuri chero yaenda panenge pari safe
vanga vari nhengo yezano pf yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori nezuro manheru muharare vasibeth musengezi vari parunhare muharare makare nestudio 7 Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti svondo rino ichange ichizivisa veruzhinji payasvika neurongwa hwayo hwekugura kana kuganhura matunhu inganzi delimitation muchirungu mutauriri wezeki vajasper mangwana vanotiwo vakakwanisa kunge vachibhadhara vashandi vehurumende vose vakapinzwa basa nezeki muna chikumi vachiita mabasa akasiyana-siyana anosanganisira kudzidzisa veruzhinji pamusoro pekuvhota tabata vamangwana takatanga nekuvabvunza mashoko ekuti zeki yatadza kubhadhara vashandi ngatinzwei vachitsanangura
Zimbabwe Electoral Commission inozivisa ruzhinji kuti vose vakabata basa panguva yevota inspection mari dzavo dzakabhadharwa mavhiki apfuura kana vanga vari pavanenge vasati vanofanira kutaura nevakuru vavakashanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana angava madistrict kana maprovhinsi kuti rigadzike tinotarisa kuramba tichishanda zvakanaka nevose vanouya kusekondi wa kuzimbabwe electoral commission kuva vanobva kumapublic service commission vanobva kumatertiary institutions vanobva kumalocal authority vanhu ivose vavo vanotendekwa kuti zimbabwe electoral commission ishande navo munguva yesarudzo iye zvekare tinotenda nokuti vazhinji tinoona patinodana pamaprogram aya anotowanderwa isecommission nekuti aiwa ngatipana nemukana kuti umwe nomwe ange achikwanisa kuita basa rake
ko nyaya yekuganhwa kwematunhu kana delimitation mungazivisa veruzhinji kuti yasvika papi vamangwana
chirongwa chedelimitation toziva ruzhinji kuti muvhiki yadarika takanga tichi dzidzisa vanhu vedu vetechnical tichange tichizivisawo ruzhinji muvhiki ino matanho achange achiitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana maererano nemiganhu zvinoazo kuti vanhu vanga vagadzire kuti pane maconsultations achasvika kunzvimbo dzavo vachionesana nenyanzvi dzedu dziri technical uye zvekare nemuofisedu yezimbabwe electoral commission kuona kuti mugani yedu ichange yamira sei kuti vanhu vakwanise kuisawo miono yavo nemifungo yavo nokuda kwokuti basa rode commission kuti tinzwe zvinofungwa nevanhu panyaya dzemiganhu idzi dzatiri kuita
vanga vari mutauriri wezimbabwe electoral commission vajasper mangwana vari parunhare nestudio 7 muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Tafirenyika Mapfumo anoti haasi kuzoenda kuzimbabwe kunoradzika munin'ina wake Lancelot nekuti anotyira upenyu hwake sezvo achityira kusungwa kana kuitwa akafira mberi nevamwe muhurumende vasingafari nenziyo dzaanoimba nezvaanotaura kuti nyika ive neutongo hwejekerere studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi Blessing Zulu westudio 7 abata Mapfumo
inini unoziva Blessing handisi kuenda unoziva nenyaya dzangu ivi kuti kusvika kuya kuya handikwanise kusvika kuya hazviite kuti ndisvike kuya kuya I'm just like enemy of the state saka hakusvikike kuri kuenda mwana wavo nemadzimai vavo vakanga vakugara navo ndichabvunzawo kuti brother William vanokwanisawo kuenda here asi zviri kuitwa nevenyaradzo zvinhu izvi dagoona kuti vanozvifambisa sei zvinotamirira mamwe mapepa death certificate rakabuda saka tangomirira mamwe mapepa kana abuda tinenge tichitaurira vanhu kuti vachasvika kumusha rini vachavigwa rini
asi handi zvinhu here vamapfumo zvinokushungurudzai kuti mashaikirwa nemunin'ina shamwari yepedyo nhengo yebhendi renyu yamakaimba nayo kubva kwekutanga kwenguva yakareba asi musingakwanisi kuvaradzika muzimbabwe inonzi yakasununguka
ndo zvinofanirwa kuonekwa nevanhu ka kuti zvinhu zvedu hazvina kunyatsomira munyika medu ngatiregei kunyeperana zvinhu zvakawanda munyika medu zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka tarisai muone ukaenda pasi rese ezvino kwawaenda hakuna kwausingasangane nemwana wekuzimbabwe kwese kana ukaenda mexico kana ukaenda kupi unotoona muzimbabwe ukazvibvunza mubvunzo wekuti vanhu ava vari kutizeiko kumusha takanga tiri kuengland manje manje tichiridzana macheso vanhu vakauya kushoo uku ndakavabvunza vanhu vakanga vakawandisa ivavo ndikati mese mese muri kugara munomu vakaseka ndozvinoratidza kuti zvinhu zvedu hazvina kumira mushe isisu hatisingoti vanhu ngavabve papawa nokuti kana tatadza ngatisiyirei vamwe vanozvigona tarisai muone zviri kuitika kuzambia kwakapinda munhu anoziva kuti chii chinonzi mutungamiri wenyika muri kupanzwisisa ndivo vanhu vatiri kutsvaga vakadaro ivavo vanotungamiri vanhu vevanhu ka vanhu vanoseenzera vanhu torega kufoseredza kuti vanhu ngavandide ivo vasingakude aiwa hazvisiri izvo ka
ko
zvavaivai vasingakude vaivai vanzi ngavapondwi nekuti havandidi hazvisiri izvo hatidi kunzwa zvinhu zvakadaro
ko zvavanotika aiwa inyaya dzezvirango mukanya
zvirango zvei
zvavanoti zvakatemerwa nyika
ndo zvirango here izvozvo zvirango zveudzvinyiriri zvirango iye zvinoizvi kunonzi kurifoma chaiko chaiko havadi kurifoma chii chavanorambira kurifoma iye murungu chaiwo chaiwo wamakarwisana naye haana kumbotwita vanhu matwitira muri kuita imimi vanhu ndimi maakutiuraya zvakare ndimi maakutiisa mumajeri vanhu vedu isu vacho vamuri kutaura kuti hanzi takakusunungura ndokuti sunungura kwacho ikoko
muimbi ane mukurumbira pasi rose Thomas Mapfumo achitaura ari parunhare kuOregon muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika kuzana nemakumi maviri nevashanu kana kuti 125 vakafa mukutsikirirana kwakaitika mune imwe nhandare yenhabvu muEast Java muIndonesia nemugoveramanheru vamwe zana nemakumi masere vakakuvadzwa mukuru wemapurisa emuEast Java Nico Afinta audza vatori venhau kuti mapurisa maviri ari pavanhu vakashaya nekukuvara ava vazhinji vavo vachiita zvekutsikwa-tsikwa mukufa uku Pope Francis vakurudzira mutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vamise mhirizhonga nekufa kwevanhu zviri kuenderera mberi nekuda kwehondo iri kuitika muUkraine mashoko aPope Francis avataura nhasi pamunamato wepasvondo weruzhinji muSt Peter's Square kuVatican nemamwe eakasimba avataura kubva zvapinda Russia muUkraine musi wa24 kukadzi iye zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki nhasi Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro nemukomana wechidiki akakunda vamwe mumakwikwi evane usope kana kuti misti albinism Lodwin Rimire
sei makadi zvenyu ndinekwawo Lodwin Rimire nemakore 21 ekubereko ndakazvarwa kugwera kwamutevhe kwaconstituence yakomrade Joseph Chinotimbi ndokumusha kwedu ndoka ndakaitira zveprimary yangu kubva grade 0 kusvika grade 7 Ndapedza ipapo ndakazo transfer ndikaenda kuChinoyi. Ndakaita form 1 to 4 yangu pachikoro chinzi Nemakonde High School kuChinoyi ikoko. Ini ndapedza form 4 ndakazowana scholarship. Nyasha dzamwari ndakawana scholarship High Life and Star Leadership Academy. Ndakaita ndinoita A level yangu chikoro chinonzi Watershed College kuMarondera. Izvi ndiri pa University of Zimbabwe ndokuita famasi.
Makazvitambira sei kuti ndimi makakunda mumakwikwi aya vane usope kana kuti Mr. Albinism?
Chokutanga ndinotenda Mwari nemukana waakandipa wokukwanisa kutungamira vamwe vangu vane albinism, uyezve kuita make sure kuti ndaedza nepandinogona napo netimu yandinoshanda nayo kuti tikwanise kuona kuti upenyu hwevanhu vanorama nealbinism, upenyu hwevanhu vane albinism, tichaita vanorama, upenyu hwevanhu vane albinism wasimudzirwa uye tauendesa kumberi kubva pane chimwe chidanho tichienda pane chimwe chidanho, uyezve tinoda kudzidzisa vanhu vese zvavo nharaunda nemese mese muzvikoro nemuchi kuti vazive kuti chinonzi albinism chii, uye kana uchinzi une albinism chii chinenge chichiitika, ndezvipi zvinhu zvinosanganikwa nazvo. Nekuti kubva mumakore ekumasoro takawana dambudziko raimwe tikambire kuti vanhu vaisanzwisisa kana munhu achinzi ane albinism vasanyatsonzwisisa kuti chii chinenge chaitika. Saka ndozvinhu zvatinenge takuda kudi kutarisa kuti tidzidzise vanhu
sei izvozvo zvakakosha,
kuitira kuti vanhu vane albinism pavanofamba munharaunda, pavanofamba kwese vachiita mabasa avo avanoita, vasavavari vari vanhu vanosarudzwa kana kudzikisirwa. Saka ndo chekutanga chatiri kutarisira. Uyezve tine chiyo futi chekuti tikwanise kukurudzira vanhu vane albinism kuti vasazvidzikisira pache zvavo. Nekuti pane pamwe pekuti vanhu ndo vari kukudzikisira iwo bva wazozvidzikisirawo pache zvako. Kuda kuti tisvike papoindi yekuti vanhu vane albinism vanokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo vega vasingatyi kuti kunani kunzoko, vasingatyi kana kuteedzera kuti nhinga ari kuti chii, saka ndaakusiya zvandaaifanira kunga ndichiita.
Sei muchidaro, mungapa muenzaniso?
Bekause vanhu vazhinji nekuda kwemakurira atakaitwa kwekuda kwenzvimbo dzataikurira zvaita kuti vanhu vazhinji vazviise kwavo vega vane albinism kana kusada kuita zvinhu zvinoitwa nemunhu wese, uye zvinhu zvinenge zviri zveparuzhinji nekunyara, uyezve nekuda kwekakabatirwa kwavaitwa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti tione kuti tadi tagadzirisa. Saka tichangoramba tichiparidzira shoko kupi nekupi kuti vanhu vanzwisise, kuti vanhu vazive, uyezve tikurudzire vanhu vane albinism kuti vazviitire mabasa avo emaoko. Ende tinodazve kuti tisvike pachidanho chekuti vanhu vane albinism havachangomiriri kupiwa zvinhu, havachangomiriri kupiwa zvinhu kunzwa kupanzi chikafu onzi vanhu vanondita vanhu vane albinism chikafu.
Ko zvakaipei kupa vane usope rubatsiro?
And hazvinazvo kushata izvi panguva ino kuti vese maorganisation anokwanisa kubatsira ngavabatsire, zviri izvi tinozvitenda chose. Asi tinodawo kusvikazve panguva yekuti tinenge taakukwanisa kuti tiite kuti vanhu vane albinism vawane chouviri, vawane mabasa emaoko avanenge vachiita, kuitira kuti maorganisation aya vavanenge vasiri kuuya vanowanawo chekubata, vanowanawo chekudi chekubata zvinoita kuti upenyu hwavo huenderere mberi. Nekuti nyange zvazvo maorganisation aripo asi haazouyevo je, uye pamwe pane mamwe zvaanenge vachida manidzi avo ekuti iwayo anenge achingoda munhu une kako kabasa kaunenge uchiita. Uyezve zvinoita kuti nharaunda nevanhu vanzwisise kuti ringuri ruvara chete asi hatina kusiyana zvakanyanya.
Mr. Albinism Zimbabwe Lodwin Rimire anga ari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvechitendero kana kuti religious forum. Nhasi tine hurukuro na Bishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International tichitaura navo nezvekupinda kweve makereke mune zvematongerwo enyika.
Tinoda kutenda Mwari nemukana uno wekugoverana zvomanene maringe nezvinotaurwa shoko raMwari, maringe neukama huripo pakati pekereke nezvematongerwo enyika. Nao tikaverenga mushoko raMwari muna Isaiah chapter number 1 verse 21-22 and 23, Bible shoko raMwari rinotaura chiti, zvauya seiko kuti iwe guta rakanga rakatendeka, wave guta ravepfambi, wave guta razara mirizhonga risisina enzaniso. Muchirungu chiti injustices, wave guta razara nemhondi uye nevanhu vane huori. Rinozopfuura mberi richiti nokuda kwaizvozvo mari yako kana kuti sirivhari yako haisisina simba. Shoko rinoshandiswa rechirungu rinoti your silver has become dross, kana kuti ndarama yako yave nengura.
Saka zvii zvinoratidzwa nevhesi yamaverenga iyi, Bishop Magaya?
Zvazvinoratidza pavhesi yataverenga zvinongobuda pachena kuti Mwari havasi kuzoregera nyaya dzezvematongerwo enyika zvichingoranwa nemapoliticians, ivo vasiri kutumira varanda vavo vanova vaprofita, vanova vatungamiri vemakereke kuti vataure shoko retsiuro kunyangwe kuvatungamiri venyika. Na munoona kuti zvazvinoita zvikuru sei munyika yeZimbabwe. Vakuru vemakereke pavanotanga kutaura maringe nezvematongerwo enyika, vazhinji vavo vanenge vachitaura vachifuridzira kana kuti vachinyanyisa kurumbidza, vasiri kubudisa pachena zviri kuitwa zvakaipa nematongerwo enyika. Asi shoko raMwari riri kutaura pano kuti panenge panyanya corruption, panenge panyanya upondi, panenge panyanya kunyangara kwezvinhu, maprofita vanhu vaMwari vanofanirwa kusimuka kuti chikodzero chiri kuita kuti iko zvino izvi tisave nemari yakasimba, hasina sanctions muZimbabwe, chiri kuita kuti tisave nemari yakasimba nyaya yekuti industry yedu yakaondongwa nokuda kwecorruption, industry yedu yakaondongwa nokuda kwevanhu vasingagoni kuuphold principles eshoko raMwari.
Asi Bishop Magaya, chii chinoita kuti vatungamiri vemakereke kusanganisira nemi semutungamiri wekereke munge musingataure pamusoro pemhosho dzese idzodzi kune vanenge vari mune zvematongerwo enyika?
Tine zvikonzero zvakati kuti ndichangotaura zvimwe zvacho. Chokutanga, kutya vanonyatsotya, kutya chaiko kupondwa, kutya kuabdaktwa, kutya kutorerwa zvavakawana nenzira yakanaka. Pane vamwe vanogoranga vakavaka makereke avo panzvimbo isiyo, panzvimbo dzevamwe. Saka vanhu ivavo, for example, nyaya yatiri kutaura ipo pano yekuti pane kereke yakavakwa kuchinongwiza uko, yakavakwa zvino mutsindo, asi yakavakwa panzvimbo yanga isiriyo. Saka ukazonge wakutaura manje unongo ushanyirwa usiku kuti tinokutorera zvatakakupa. Rachechipiri yatinoti muchirungu moral failure, ukaona mutungamiri aramba mukadzi wake aita divhosi ari mufundisi hapo dzotaura mashoko ane simba kune vatungamiriri nokuda kwokuti iye anenge awanikwawo ari munjanda dzimwe chete idzodzo. Vamwewo ndo vasinganzwisisi zvinotaurwa neshoko raMwari maringe nemuna Romans chapter 13. Mukazwana nguva rimwe zuva togona kuzokurukura pamusoro pendima iyoyo inobatwa nevakawanda yekuti hanzwisei pasi pevatungamiriri, asi vasiri kunzwisisa kuti pasi pevatungamiriri pari kutaurwa vatungamiriri vacho imhando yakaita sei. Then chikonzero chokupedzisira, pane vamwe vaya vanodya nehurumende vakapuwa mafamu, vakapuwa motikari, saka haukwanisi kuzoruma ruoko rwokukufita.
Asi kuti Bishop Magaya, vakawanda vanofungidzira kuti kuenda kuchechi kungo uchitsvagaya runyararo rusina zvematongerwo enyika, rusina mhirizhonga, rusina chii, asi ndo kwaakunyanyowanikwa zvematongerwo enyika ikoko.
Kukereke zvazvinoita kunowanikwa zvose. Kukereke kunowanikwa kuzorodzwa kwevanhu. Shoko raMwari rinotaura muna Matthew chapter number 11 verse 28 weyai kwandiri mose pakaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Asi hazvizoitiwo zvekare kuti kukereka ikoko tigare tichisanda na tichita Holy Communion asi pamukova pekereke tichiri kuona violence inenge ichiitika inotori discordioro saka kukereke kune macompartments ese kunowanika kunyaradzwa kunowanikwa kuprofitwa nokutsiura vezvematongerwo enyika pavanenge vaitwa zvakanaka tuvarumbidza zvine mwero saka kereke haisi yokungoti vanhu vanovanda mairi ine zvese ndomaka tichizviona mushoko ramwari zvese izvozvo.
Tinotenda Bishop Anselmo Magaya nehurukuro yedu uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, FC Platinum yarova Highlanders pamusha payo uyezve pamberi pechaunga ndokusimbisa ushasha hwayo hwenhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kona kunenge kudada yakunda 3-2 mumutambo wakwe zvachaunga chinofadza panguva iyo veruzhinji vasiri kuya kumitambo nehuwandu hwavo. Kusakubva stadium uko kwatambawo Dynamos nemanika Diamonds. Nandare inonzi yanga yakazarawo zvekare. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kutenda vatsigiri ava nekupa nhabvu rutsigiro rwakasimba rwakadai.
Mukatarisa nhabvu yatambwa pakupera kwevhiki ino unoona kuti zvaita mushanduko yekuti vanhu vaakuenda vachibhadhara kuti vaone bhora. Aiwa, zvinofadza zviri kuitika, zvinofadza.
Kukunda kwaita FC Platinum kwasiya yatungamira Chicken Inn nemapoints 10 mushure mekunge Chicken Inn yakarova Blue City 3-0 nezuro. Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muhemeke anoti achitarisa mamiriro akaita zvinhu FC Platinum yatotora mukombe uyu.
The way yanga ichitamba, they were very consistent throughout the season. Saka kuti nomini mapedza aonekwa achinge achidonha handina feeling iyoyo. Ndinoona kunge come the end of the season vakomana vanoramba vari pamusoro ipapo vachitora mukombe weligi iyoyo.
Dynamos iyo yakunda 1-0 apo yashanyira Manika Diamonds kwamutare yaramba iri pachinhano chechitatu nemapoints 50 nematatu. Asi mumwe wevatsigiri veDimbare vaAmos Mpindu vanoti chikwata chavo ave marwadzo mazuva ano mushure mekutadza kwekwidza kutora mukombe.
Tinoziva Dynamos ichingotora league every year but haya kutivhiringidza chokwadi ende hazvichanakidza. Dynamos haichapefomu zvayaiita kutedeno zvazvakwanisa kudzokera zvazvaiita kare taifara zvikuru.
Highlanders yadzikira kuenda pachinzvimbo chechishanu yasvetukwa nepoint imwe chete neNgezi Platinum Stars iyo yave nemapoints 46. Asi Caps United yazvirerutsira muhondo yayo yekurira kuramba iri muPSL mushure mekurova triangle 2-1 muNational Sports Stadium. Ben Musaka asimudza nhandare yese apo akanda chibodzwa kuti zvikwata zviite 2-1 bhora rave kupera ndokupinza Caps United mapoints 34. Caps United yave nemapoints 6.
Tinotenda Kariati, ndini Jonga Kandemiri, ndokusemina Gifts Dube. Asi tisati ndaenda, ndombokupai misoro yenhau. Nhengo yeZANU-PF yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori vaSibeth Musengezi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovadzosera kumashure. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mapfumo anoti haasi kukwanisa kunoradzika munin'ina wake Lancelot Mapfumo. Zimbabwe Electoral Commission inoti yakabhadhara vashandi vehurumende vose vakaita basa rekudzidzisa veruzhinji muna chikumi. Ndaoneka kare ndichikusiyai mumaoko aGibbs Dube, tosangana zvakare mangwana.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 2 kuMfumfu 2022 ngiKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazothi kelikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bathuthile.
Umnumzana Saibeth Msengezi owaphanyeka udaba edalela ikoti esola ubukhokheli bukamongameli Masomnangagwa uphepha engozini yebhomba eHarare. Obebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa ingwenya useqhunywe unyawo lesandla.
Ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athenele. He can deceive some people some other times, but he cannot deceive all the people all the time. Ina siyamazi.
Amabandla aphikisa asola izenzo zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Saibeth Msengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuke esikhundleni sanobhala jikelele webandla leZANU-PF uthi usendlela evalweni kulandela ukubhonjwa kwendlu yakhe izolokusihlwa eHarare ngabaqetshengelwa ukuba badlelana lohulumende. Umsengezi uthi abantu abahlome baphelela baphosele amabhomba emoteni yakhe bazama ukujikela amanye endlini lapho aphume khona nzima lomteni wakhe. Ucabangela ukuba abenze lokhu ngabafuna ukuthi ayekele udaba lwakhe oluseke High Court. Waphanyeka olunye njalo udaba enkantolo esithi kumele kumiswe umhlangano webandla leZANU-PF Congress okumele kwenziwe lonyaka. Uthi bonke abasezikhundleni kubandla leli bangena ukungekho emthethweni kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umuyi uRobert Mugabe. Umnumzana Ngqobani Sithole igqweda likamsebenzi uthi kuyethusa kakhulu okwenzakale endlini kamsebenzi.
Izolo ebusuku indoda lo okuthiwa ngo-Saibeth Msengezi ungifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb ngamadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe bethethi kwenza leso senzakalo babaleka. So uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazothi kelikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bathuthile.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, even lo muntu onganye uyabe ephathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu leli elibusa iZANU-PF ukuthi kanenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke khonokho akwenzakalayo and njalo indaba le njengoba yindaba engani sesondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe uSaibeth Msengezi.
Khonokho kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokho akwenzayo?
Indaba isisenkantolo khathesi ukuthi angayi-withdraw-a kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhethi yakhe iziwe idluli. Kathi vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kusona isifana. Awuyiso intolerant okuthi iqembu elibuswayo kalisakhanyiswe enkantolo. I 32nd Republic is different. Angithi not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esayi-investigator. But ngihlethi ukutho ukuthi ku-ovani ukuthi kungabe kuyisisusa sonesho. Kodwa njengoba into iripotiwe asekeleni namaphoyisa angi-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqweda likamnumzana Saibeth Msengezi sixoxe laye ekobulawayo. U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa uthi labakatholi umbiko ogcweleyo ngodaba lolu. Umgoli wenhlanzi umnumzana Winders Yanene ubebalekela indlovu weqela emanzini walunywa kakubi yingwenya. Usequnywe isandla lonyawo esibhedlela sempilo koBulawayo. Umne wabo umnumzana Christopher Mkombwe uthi kulusizi uba uSiyanene obesiyathiya inhlanzi njengenhlala yenza emfuleni uMlibizi kasenelisi ukuselela umdeni wakhe. Imbongi elodumo uObert Dube usenike uSiyanene i-wheelchair. Umkhombe uthi kuningi kakhulu okudingwa imuli kaSiyanene. Ukhuluma ngalokhu lokuhlaselwa kwakhe ingwenya.
Ngibe sami ukuthi mhlawumbe ngejuke ngene ku-island. Kwase kubuya indlovu yalifuna ukunatha amanzi yena eku-island. So wathi yabona indlovu, enye indlovu yase yamulanda nakekade ekhona. Wathi ezama ukubalekela indlovu leyo ngale yamulandayo. Wase ezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyo. Yilapho ahlangana ahlanganezenzeni. Wathi yamubamba khonapho.
So manje uphume njani khonapho?
Yazobuya abanye yade bethinta nje yibo abe abamlamulayo. Manje ngiyothosamake ukuthi yimiyekele bakamdonsela phansi njeni base sengabantu betaxi abamtatayo.
Khathesi ungaphi?
Sesibhedlela empilo. Ngami ngiya ku-operation ngaxhuma inyawo yanjene isandla semisandla.
So baxhumeni?
Unyawo lesandla.
Ngokunyawo olulodwa?
Left side unawo lesandla labantwana abathathu ngokuthi abafazi abangutini then omunye wangkhona wobalekela osithiwa kukhona wabhubha kahle yekho so kehlekiwe umntwana oyedwa olomfazi wabhubhayo then abanye la abantwana abangutini ngiyasupporta kodwa ayehlekeziyoniwakazinye semncane.
Singathi ke manje useyaphila njani kwina ucela ukuthi abantu bamncede ngakho?
Ngeke laba lapha ngizileleka okakhethi usezileni yomama umama nkene sekhulile so kakhethi ngiyuke umuntu owekhelele ukuthi ngabe yabe ngincedisa umama lomntwana wakhe so kakhethi vele seyinzima ngisakwazi ukuthi ngiyabe siyedize kuyo abantu kodwa hanje inzima.
Ucela uncedo olunjani?
Okakhethi wethi vele uncedo emfonelayo ekiwukelayo miningi vele ngoba ama-cofis ankhona esibhedlele esibhedlela imithi
ye batshela abantu inombolo yakho ukuthi bangakuthola njani?
0725 4 7 0 6.
Iphinde njalo
0725 4 7 0 6.
Umnumzana Christopher Mkombwe umne wabo kamnumzana Winders Sinene olunywe kakubi yingwenya. Sixoxe laye esemlibizi eBhinga esabelweni seMatabeleland North. Bakhala ngodlakelwa lwezombusazwe abakumabandla aphikisayo eZimbabwe langokubotshwa mahlayana kwamalunga abo. Bathi amanye amalunga abo atshaywa ngabacathanyelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi bekhankasela ukhetho oluzayo kumbe bedinga abantu bokubhalisela ukuvota. Bathi okwamanje kulabantu abedlula amathumi amahlanu abakumabandla aphikisayo abavalelwe entilongweni okuthiwa bathuthuzela udlakela. Abavalelwe entilongweni bagoqela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party, Citizens Coalition for Change lamanye. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. Ugawule usungula lingxoxo.
Onikita mangena kathi bayanga bayangaphi ngesikhathi ukukhona wakusenzakala lapho okungayisiko esimele sikubuyelele siye kugebha. Kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi ngenye izinto zayenzakalayo ezimbi. Konke okufa kwabotobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi konale kodwa kufuneke sikubuyelele kathesi sihlangela kathesi. Kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulali kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi benze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulako eZimbabwe akulakuthula.
Ndlovu
hayi ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi
singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho ayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawuli kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izano ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa ube nguvice president kusenzakalo zakhe uyakhohlwa njalo ukuthi nesikhathi sekugrawundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuyeku-run off nguye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba ne-run off njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athene left he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time ina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu ababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo yaziwayo bemqine bemfaka i-lipstick ixoxo elikhulu kakhulu sina njengozapho sithi asizinukeni amakhwapha njengabantu bemathebeleni ispecially thina esabulawayo esiqhubeka sibulawe labantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni labana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not thina
Baba Gawule kuthiwa ke umbulalo omkhulu umongameli nanku uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho okukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hayi mina ngithi umongameli ngalesani isikhathi wayengayisiyo ubusayo ilizwe lalibuswa umgabe okwakusenzakala konke sekunika umgabe umgabe nguye owayekhokhela ilizwe kanti indaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe babebuke ukuthi kusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwake njani kathesi akusithi nakathesi uMnangagwa asithi ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kuba kunikwe yena umnanga upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwamnangagwa okwenzakaleyo kuba sekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonokho yibo kumele sikubalekele sikwazi khonokho ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonokho ukuthi umbuso wawungaphansi kwamgabe konke okwayenzakalayo kwakungaphansi kwamgabe
uyakuvuma khonokho baba Ndlovu
Hayi ngizakuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa ukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto eyenziwa ngumgabe yokubulala lokugangada abantu wayeza resign uMnangagwa but akazange arizane wayengu-Stephen Forsa wakhona nguye waphumayo nakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo Innocent Qala bethi babapareta besuka lapha beganyulwa bequnya izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kokuthi umgabe babuye ngu-chief but bele ama-infos akhe khathesi uMnangagwa unguye-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusibizanga ukuthi sizokhuluma into ezenziwe ngumnangagwa kuthesi sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mna ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrate ama-birthday yakhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaya erozega yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kulabantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahleli la bade hhayi umongameli yenza into emangalisa abantwana bezimbabwe behluphele
nanso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisana sihambeni asivumeni khonapha lapha esikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo uyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukangele even lezi zinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukangele ukuthi kuloku kuthula kulento zonke independence for the first time ibuyeya kuye emathebeleni anisakhangele ngayo ezama ukuthuthukisa uzulu emathebeleleni enjengezama ezi-water project yena ixalisa ngani i-water project konke ngokwawo izinto asikukhangeleni labo sikubone ukuthi ngesikhathi sayizolo kade kungekho kade sembusweni lowo kuloku kuthula asikhangeleni khonapho sibhilde up from kathesi siya phambili kodwa singaphepha mangingoba sikuthi ubani wayetebani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani isikhathi kathesi kubusa uMnangagwa asikhathele uMnangagwa upresident Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe kathesi lapha khona
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sangena usigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 125 bafele emdlalweni wenguqu izolo East Java kwele Indonesia. Ele Ukraine lithi lehlule ibutho lakwele Russia eLeyman lapho ele Russia ebelingenise khona izikhali lokunye. Abezindaba abe-Jans France Press babika uba abantu abafika amajumi amane babulele izulu lesikhukhula uHurricane Ian. Sike sizwe ezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyala Ngwenya ukhona ngaleke koBulawayo. Sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga Dube, lami ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Hawu siyathaba kakhulu ukuthi sikutholele namhlanje. Sesikudinge kakhulu ye akutsho nyanga enkulu. Sizokuthiwa ke kulabantu abakhona nawe sithi umasuku induna ematopo. Kayizange ibukiswe kazange kwenziwe usiko so kuhamba njani kulo ngale emadopo
ye kunjalo sibingeni ukuthi okokuqala ngathi mina induna yamasiko amasiko abantu naye induna yabantu yikho nxa ubaba efile kufanele ukuthi uchithwe amanzi ungachithwa amanzi ungaphela umnyaka abuyiswe ngesintu ngosiko. Ubuyiswa kwakhona kutsho ukuthi isizwe sakhe umasuku khathesi siphakathi komnyama ngoba induna yematopo ayisetshenziswanga. Isizwe sonke sisengozini yakho konoko. Kube sokusithi layo umntwana yenalo asebemfakile ukuthi induna bamyengile ngoba usiko luyabulala akasokaye ndawo ngoba usiko kufanele ukuthi nxa yinduna uyinduna yosiko kufanele abantu bakhe abakhokhelele ngosiko kwenziwe isintu esiqondileyo phakathi kwesizwe sakhe kwenzeka ukuthi abuse kuhle. Nxa uyisemkhulu engabuyiswanga uyise engabuyiswanga isizwe sonke sembethe ingubo emnyama esezintabeni.
Singathi ke yindaba engazange ibukiswe kwakumele ukuthi ngakwenziwa ngubani khonokho.
Angithi lokho kufanele ukuthi kwenziwe yibo abakomasuku yena ngokwakhe akuvume khonokho atsho ukuthi angisoke ngingene mina esihlalweni ubaba kakabuyiswa ubuyiswe uyise kuqala mandulo azakwembathiswa izingubo zobukhozi. Nxa kungenziwanga lokho akayindawo ngabe uyafuna ngabe kafuni izinto zisoze zimhambele kuhle ziyasala zihlala ziphecile.
Singathi ke
manje isizwe sakhe sele sikhonona.
Yes, so pho kumele benzeni kulapha ke abakumasuku?
Hayi, bona abakumasuku fanele ukuthi bakwenze ukuthi ababuyele emasikweni. Angithi kulabadala ezintabeni bona abakumasuku abaye badaleni babuze baxolise kwenziwe izinto zonke ngendlela babuye kuyexoliswa futhi le ndaweni zamasiko iziphi na indawo zamasiko injelele idula yishilo ikhozi nentaba emnyama efitri libunyela kumanyango kunye lo nebani layatshelwe khona le egokhwe ukwenze ukuthi isizwe sicoliseke kuhle.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke gqiba ngamafishane ngolombo bakangwe.
Yikho ke ngali ndlela engiyitshoyo angikwazi ukuthi bakufake isintu siphi ukuba induna ngoba sebemonile. Yikho ukuya kulezo ndawo engizitshoyo zamasiko ibuyaphephisa ukuthi ke singakwazi seca usiko samfaka samembathisa ingubo zikayise uyise engathenziswanga ngosiko.
Yikho
engadinga ukutsho phakathi kwesizwe sikamadlela.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke lapha besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyala Ngwenya okhona ngale ke koBulawayo. Siyabonga kakhulu ke baba Ngwenya ungadinwa kusasa baba.
Ngiyabonga.
Sikasizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela.
la kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo njalo ngiyathemba ukuba sizabusiseka ngentshumayelo eyanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele izeluleko kwabatsha. Afundeni umtshumayeli chapter 12 verse 1. Futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Zingafiki insuku ezimbi. Ingasondela iminyaka lapho uzakuthi kangithokozi ngayo. Lapha umtshumayeli uletha inhlakanipho eqakathekileyo kwabatsha. Nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe, abantu abaningi khathesi eZimbabwe, nxa sikhangele inani labantu, ngabantu abatsha. Abantu abazikusasa eZimbabwe ngabantu abatsha. Kodwa sokuvuke udubo olukhulu kakhulu. Abantu abatsha sebethatha izinto ezinathayo, ezidakayo, izinto zokubhema ezibadakayo, izinto ezidiliza imizimba yabo. Yikho asebekwenza ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona. Ziningi izinto ezenza ukuba abantu abatsha begcine becabanga ukuthi indlela engingaphuma phakathi kodube ngilo ikunatha, kumbe ikubhema, kumbe ikuthatha okunye okudakayo. Udubo lokuqala siyananzelela ukuthi yebo akula msebenzi elizweni lakithi, imisebenzi yabe imlutshwana. Okwesibili, ngenxa yomnotho abaningi bayehluleka lokuya esikolo. Umuntu acine esithi njengoba ngayanga esikolo ngcono nithathe lokho okundakayo. Okwesithathu njalo siyananzelela ukuthi abanye bayayengwa ngabanye. Loba umuntu esesikolo, loba umuntu esebenza kumbe ekhaya bemkhangela, uyayengwa ngabangani bakhe ukuthi aqalise ukuthatha okudakwayo ngenxa yokuthi kuyabe kukhana ngani. Kuyinto enhle, kuyinto ebukekayo. Kuba lalokho esithi peer pressure. Abanye bakhe babe bembandezela ukuze bethi nxa wena ufuna ukuba ingxenye yethu yenza nje nathi. Ngakho sezabhema imbanje, sezayenza ezinye izinto eziningi-ningi. Besikhangele amapholisa kathesi alezindaba eziningi okugcina kugqekezwa, kumbe kusiba lezinye indaba ezibuhlungu kulabantu, kumbe kusenzakala okunye ngenxa yokuthi abatsha babe bethethe khonokho okubadakayo. So kubanika isibindi sokuthi benza amacala amaningi. Umuntu acine esesejele esesemncane. IBhayibheli lapha liyasixwayisa ukuthi khumbula umenzi wakho usesemutsha, uselamandla. Isixwayiso sokuqala ngoba omutsha uyabe sithi manje ngingasinda njani, ngingaphuma njani phakathi kwenkinga zonke lezi. Okokuqala ukuthi khumbula umenzi wakho. Laphana nxa usithi khumbula umenzi wakho kutsho ukuthi iBhayibheli likubizele ekuqaliseni ukuthi umphefumulo wakho lempilo yakho lakho wonke yikho khona kumele ukubise ukulethe kuNkulunkulu. Ngakho lapho akulandaba lokuthi kumbe ngikahlala emakhokhoba, kumbe ngikahlala eBenside, kumbe ngikahlala ekhaya, kumbe ngikahlala endlini enhle kakhulu, kumbe ngikhaya asilandi. Konke lokhu akulandaba ngoba uNkulunkulu uthena kungabe kungubani lobani obiza igama lakhe uyasinda. Okokuqala wena kumele ubize igama likaNkulunkulu likaJesu usinde umphefumulo. Yinhlakanipho eqalisa khona nxa usesemutsha. KumaHubo uDavid uyakhuluma uthi yena amaHubo 119 uthi kambe umuntu omutsha angazigcina njani? Angazigcina ngokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakhe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza igama likaJesu. Khulula abantu abatsha kulokho okudakayo, bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu ukuze bakukhonze, impilo zabo zithathwe nguwe, ulethe ukuguqula empilweni zabo. Ngiyathandaza igama likaJesu. uNkulunkulu wami, babe yisibusiso kubazali babo, babe yisibusiso ezigabeni. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba kwenzakale njalo kuvezeke. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Where's kwezemidlalo uJoseph Njanje sethulela okwenzakaleyo namhla eZimbabwe lakwelebhritane.
Nansi impumela yemidlalo yekhasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-3-2 nge-FC Platinum emdlalweni obusenkundleni e-Papa Fields. Iqembu le-Emanyika Diamonds linqotshwe nge-1-0 le-Dynamos emdlalweni obusenkundleni e-Sakuva. Kuthi iqembu le-Capes United litshayele e-Triangle nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni e-National Sports Stadium. KwelaseNgilandi iqembu le-Manchester City libhaxabulele le-Manchester United nge-6-3 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Etihad.
Kuzenjalo uVoster Chidema owayengumdlali weqembu leAmazulu Football Club emvimbi esabekayo uthi akulula uba ngumqeqeshi wabadlali abasakhulayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
Uchidema ngomunye wabaqeqeshi abasebenza labasakhulayo abeqembu leBulawayo City njalo uthi kungumsebenzi ongekho lula uqeqesha abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Khona ku-difficult but njengabantu bebhola and sisadlula kulezo stage and khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uChitema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphini. UChitema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona babekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esiyabe sibanika yona. I think siyakwanisa ukuthi sibagrume bebekhona.
UChitema usebenza ndawonye loBruce Chuma kanye loGift Lunga Junior kuqembu leBulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwe-10 lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu loChitema.
Kulula ukusebenza labantu ababelizisa elikhuluma ilanguage yebhola. Senzoka ukuthi nxa ekhulume ku-understand ukuthi lento eyikhulumayo into engayo lami ngandidlala sasikhuluma sowendithi ku-easy ku-relating i-message very fast kuma-players.
UChitema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu leBulawayo Wanderers, uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu uChitema udlalele iqembu leMonumthapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2008. Ngakathatha umhlalaphansi uChitema udlalele amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBeitbridge athi leBotha Strikers kanye leTown United. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kubuhlelo lwanamhlanje uthi sikhangele besilazo umnumzana Sayibheth Msengezi owaphanyeka udaba edale le High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba emzini wakhe. Ubebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa yingwenya usequnywe unyawo lesandla. Abakumabandla aphikisayo basola kakhulu izenzo zikamnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa umthembo sithemba uGives Dube lilale. Ndingakhohlwa usithumela ke imlayezelo yenu ejeneyo lisithumezele ku-email yethu ethi studio7@voanews.com. Ndingakho njalo usithumezela kunombolo yethu yeWhatsApp imlayezelo yenu ejeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Naso ke futhi inombolo leyi siyayiphinda +1 202 465 0318. Email yethu ke ithi studio7@voanews.com. Sikhona lakuFacebook VOA Ndebele, lakuInstagram VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.